Vanoshandisa motikari dzavo mukufamba vanoti panzvimbo yekuti dambudziko remafuta edzimotikari rigadzirike, zvinhu zviri kutoramba zvichishata. VaJoseph Tanyanyiwa, avo vanga vakamirira mafuta paHigh Glen Shopping Center, vati vange vamira mumutsetse kubva na 7 mangwanani uye vanga vasati vaona mafuta na 2 pm dzemasikati. VaTanyanyiwa vati munyika munofanirwa kuita hurukuro dzinobata munhu wese kuitira kuti nyika ibude mumadhaka mairi.
Ndatika panapa na 6 minutes past 7 kuseni. Piwo tapana patangomira kuti pamwe inoya nokuti irima yacho haina kwaishaenda. Sana kwabvisa ndikogara. Ikasaenda kuti vatapana. Haiwa, vevana vadai vataurirana. Because this is abnormal. Hatichasedza zvinhu zvokuti panapa. Zvatova abnormal zvachose.
VaMishek Chawatama vatiwo nhasi ranga riri zuva repiri vari mumutsetse wemafuta epeturu.
Pakiwo panapa tamira na 7 o'clock. It is the fuel yazouya ingwezi. 10 to 3. Kiwe chizouya. Ngwede ya kutopera titongori kiwe mafio. Nekuti fio yacho baba tatuta wati kukwisa hakuna. Tatungu zibaraba icha uya. Kutatu zungumira ukubra nezuru. Nezuru baka ya diziri. Zatutu zona petru nasi.
Mwema muruma ada kusikano nestare kuti talent bachi. Ati shino mshunguru za shakanyanya kuti varu kupedza nguva yekushanda kumabasa kwa wari pa mtsetse. Va bachi vati shino konzera kuti nyika isafambira mberi.
Dambudziko remafuta yekufambisa mota. Ratowedzera. Inini marimwe zuro ayo ndakatosiya mota pa safe station ikarara iripo ndokuti ndotozowana fuel nemhaka yekuti ndoda kutoenda kugungano rekuchurch musi weFriday. Saka apa mota yacho ndatoisiya kumba kuti fuel yandinayo iyoyo isapere. Kuva tiri pamitsetse yefuel nguva dzebasa zvinhu zvinoita kuti nyika isafambire mberi nemhaka yekuti nguva yatinofanira kupedza tichishandira nyika tichishanda kuti tipe mhuri dzedu raramo dziri kuperera tiri panguva tiri pa queue yefuel.
Mumwe murimi vaGod knows womwe vati kushaikwa kwemafuta kuri kukanganisa mabasa avo sezvo zvirimwa zvavo zviri kusvika pakushata vachishaya mafuta ekuti vaunze zvirimwa zvavo kumusika maHarare kubva kuGoromonzi.
Ini ndiri murimi wecauliflower nebrokoli. Pakusvika izvino tichitotaura kuno kundokutoshaya fuel kunotitoresa. Nhasina torara mukiu, ndakatomirira fuel pana Lorraine na Red Drive. Kunotora cauliflower Goromonzi, imwe irikusvikira pakuora. Imwe patinozonoitora pacho netime yekuti unoya nayo utoswera nayo iri mukiu, uchingoti uone kuti ungaidelivera. Saka nhamo yekuswera tiri mumutsetse yanyanya ende iri kutikonzeresa kuti tirese tishaya mabasa. Tishaya kuti zvirimwa zvedu zvinge zvichienda nekupi. Izvi zvichitoona kuti zvatowedzera. Tichienzanisa nelast week chaiye kutoti tatambura, kunyanya isu varimi, tatambura. Nekuti kada kutenga pamusika mutema, fuel yacho iri kudhurisa zvakapetwa nofunga kana.
Kurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vakaudza vatori venhau nezuro kuti hurumende haisi kufara nezviri kuitwa nemakambani nemaresinesi ekutengesa mafuta izvo zvavakati zviri kupa kuti veruzhinji vashaye mafuta edzimotikari kunyange hurumende ichinge yaita zvose zvinodikanwa kuti munyika muve nemafuta anokwanira veruzhinji. Hurumende yakati ichatorera makambani aya maresinesi. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nevemagaraji ava kuti tinzwe kuti sei vasina mafuta sezvo vashandi vemumagaraji aya vanga vachiita havabvumidzwe kutaura nevatori venhau. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.